kuzwisisa nezuro nasi zuva redu rechipiri vana chiremba vanavenda kubasa saka ndo zviriko it's a country wide thing kumadhisiti kwese nekumacentral hospital
asi pane zvamambonzwa here kubva kuhurumende
kwete havasati vatidaidza kuti tiite hurukuro dzakaita saizvozvo
saka vasara vari muzvipatara ndevapi vana chiremba vakuru vakuru here kana kuti vatingatai maconsultants ndiani chaizvo ari kushanda
vasara muzvipatara mando machiremba vakuru vakuru maconsultants nemamwe mamiddle class vari kudzidzira kuita maspecialist
asi kave health services board vari kuti vari kushamisika kuti sei maramwa kuenda kubasa ivo vachiti makatambira mari yamanga mapiwa nehurumende
handioni kuti ssd inofanira kuti ishamisike kuti taramwa sei nekuti kunyange nemuhurukuro dzedu dzatakaita bipartitan negotiation panel takazviramba pachena kuti mari iyoyo haikwani kuti tirambe tichiuya kubasa
asi izvo hazvisi here varwere vari munjodzi chiremba tichiona kuti zvinhu zvacho zvagara zvisina kumira zvakanaka muzvipatara izvi
zvechokwadi zvinotosiya varwere vedu munjodzi yakaomarara kuti machiremba asiye basa asi semataura andiri kuita ndeyekuti vana chiremba havasi pastrike asi vana chiremba havasisina nzira dzekuti vagone kuramba vachiuya kubasa
hurumende iri kuti irida kudzika mutemo wekuti vana chiremba vasabvumidzwe kuratidzira munoona sei
tinoona kuti izvozvozvo zvinofanira kuti zviteverwe nean essential salary zvichireva kuti kana vafunga kudaro hatingarambi ndo mapolice makers asi essential salary and or proper remuneration should be a prerequisite to that bill which they are proposing pasina kudaro this is a modern day slavery
tanga tichimbonzwa kuti manga muchityisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori zviri kufamba sei panyaya
havasizi kutyityidzira isusu chete asi vari kutyityidzira varwere vedu vese vari kutyityidzira vana chiremba vese and tinoona sekuti zvinhu zvisina kunaka
saka mari iri kudiwa naana chiremba imari chaizvo
mari yati kuda isusu inofanira kuti ienzane neinonzi pachirungu the prevailing interbank rate which is currently ten, eleven, twelve saka mari yedu kuti imakulana by ten, eleven or twelve